Ongororo ii iri mugwaro rakanzi African Economic Outlook 2017 rakaparurwa nezuro muHarare pasi pedingindira rekuti entrepreneurship and industrialization. Vakatungamira ongororo ii ndeve African Development Bank, sangano reorganization for economic cooperation and development uye United Nations Development Program. Asi masangano aya anoti mugore rinotevera ra 2018 upfumi weZimbabwe uchaderera nezvikamu 0.9%. Mubhajeti ravo regore rapera, gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakange vati upfumi hwenyika waizokura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%. Vachinamasa vaitaurawo nyaya imwe chete yegoho rakanaka. Vaimbove gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vati zvikamu zviri kutaurwa izvi zvakatonyanya kukwira nekuti nyika yaita mamvemve.
Economy chachi bruko ichiyaora, so even 1.3% iyo iyi itori pamusoro yakatowandisa. For some of us the economy inofanira kunge itori kumashure kuma minus 1.8%, but at least ye African development iri more realistic than pane 3.5% yachinamasa. Economy haina mabasa, 95% evanhu havana mabasa, maindustry akavharwa. Yes, we've got yet a good rain season, but that's only one sector of the economy, which is agriculture. And agriculture yacho iri kushaya intermediation. Varimi vari kutengesa fodya vari kushaya mari because government iri kuba mari yabuya muZimbabwe kuzotenga fodya. Pachibage paipai futi government ichashaya mari yekubhadhara $390 kutenga chibage chachiya. So vanhu vakoniwa kurana economy and they should do the right thing vanachinamasa and just resign.
Asi mumwe mutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Vakalisto Jokonya, vanoti semaonero avo upfumi hwenyika huchatokwira nezvikamu zvakawanda pane zviri kutaurwa neAfrican Development Bank nemamwe masangano.
Zvakataurwa nehurumende nezvakataurwa neIMF panyaya yekukura kweikonomi yeZimbabwe gore rino zvoradzika fanika zvinenge zvakati jekei nokuti havanga vapinda mukati vachiongorora kuti chii chiri kuitika vachitarisa nekukohwa kwatiri kuita. But zvauya neAfrican Development Bank handifungi kuti vange vaita kana even desk audit, but iprojection yavo yavanongoona havo saizvo. Isu hedi kuona kwete tofunga dzoro inotokwanisa kusvika kuma2 ina hangoona inotopfuura kuma2 kana close to 3 as well. Ndokuona kwandinoita ini nokuti ndoona zvinhu zvakawanda importation yanga ichiitwa yechibaga haisi kuzoitwa gore rino. Saka imari almost a billion just saved wayo.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, asi vachiti havo Zimbabwe iri kubva pasi pasi.
Ndiri kuona izvi zvinoratidza kuti pane kusiyana maringe nekuona kukuita hurumende nemamwe mapazi maringe nekufamba kuchaita upfumi hwenyika hweZimbabwe. Ini ndinoona sekuti 1.3% inenge iri pasi nekuti tiri kutarisa gore rapfuura ranga riri gore renzara. Ranga riri gore ranga rine ranga risina kunyatsonaya mvura, richitevera zvakare rimwe gore ranga rakapfuura racho ranga risina kunaya mvura. Saka naizvozvo nyika yanga yakaderera chose. Zvino kana nyika yakaderera chaizvozvo pakanaya mvura sezvazvaita izvi, nyika inosumuka, inoita mapercentage growth inoti kurei nokuti rikubva pakadzika chaizvo. Saka ndinofunga kuti 1.3 yakanyanya kuti dzikei iri pamusoro kana 2.5%.
Zvinhu muZimbabwe zvakaita manyama amire nerongo zvichionekwa mukushaikwa kwemari mumabhanga, uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwezvekudya uye kushomeka kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.